vamwe tati kuparura izvezvi ndeche yatiri kuti fees dependent deduction yatiri kumisa kuti hurumende ngairege kubata mari dependent deduction nekuti tiri kupikisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga ndechekuti tinopikisana nestatutory instrument 1 of 2000 yekuti mari 7.5% inobatirwa maticha inobatirwa pabasic salary kana macivil servants vari kubatira vanhu kubva 2015 pagross earning vachitarisa netransport allowance vachibata patransport paaccommodation nezvizvo zvekuti izvozvo hazviite. Tinopikisana zvakare nekadoma agreement yekuti vanhu vanofanira kunge vachitambira living wage iri above the poverty bottom line and vamunana 2009 pane chibvumirano chekuti maticha mane macivil servants vangangozobatirwa mari chete kana vachinge vakuwana mari yakadarika poverty bottom line. Chechitatu chinopikisana zvakare nenyaya yemabasic ethics transparency and accountability yekuti maticha ari kubatirwa namari nemamwe macivil servants asi havaziye kuti panopera 10 months vachibatirwa vawedzi mari zvinove zvakakolaboretwa navachina masa vachitaura muna 2016 mwakatokorera muna 2017 muna April kuti isusu dzimwe mari hatisi kutorimita nenyaya yekushaya mari zvinoreva kuti kubatirwa mari iri mari yangodzikiswa kasalasi.
Muri kutarisira kusangana nehurumende here mushure mekuparura chirongwa chenyu ichi?
Tiri kuunganidza mapayslips ari kubva kuvanhu vachinyora yatiri kuti mune munhu anonyora payslip pake seindividual petition tiri kutarisira kuwana mapayslips 10,000 mumwe achanyora kuti anosaisa seko panotorwa pension deduction onyora kuti CZD chaunganidza mapayslips kutarisira 10,000 by end of February chozounganidza maticha atiri kutarisa chanogona kuita churu zvichienda mberi wofamba vakatakura makadhibhokisi emapetition emamwe maticha kwanze kuya voenda kupublic service voenda kuSSB zvavari kuti tisatibatire mari iyi nekuti mari isina tsarukano.